vaona izi zvichiitika vanoti havazivi kuti mitumbi yavo yakatakurwa nemapurisa here kana kuti kwete, uye vanoti vamwe vacho vapiswa vakasara vave madota. Mumhirizhonga iyi iri kuenderera mberi munzvimbo dzakatenderedza guta reJohannesburg dzakaita seHolomisa, Tokoza, Kettlehong neMandela Squatter Camp. Mumwe mudzimai ane ruzivo nezviri kuitika, amai Placidus Chakadya, vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka zvokuti vari musango vakawanda.
Ndiri Jobek kuMandela kunonzi kukahle kumu kwatapayadzoke zvinhu zvakawanda. Takabuda mbani zvotitiza chitabva kuti tinoponera, tatatiza kustation takazokwanisa kuti tijambe jurahoro takumamisa kutiko tatanowira kusiri kwejurahoro munjanji. Ndivatatorawo nevamwe baba musecurity vanogadha njanji, saka vatitora kudaro patakangobuda vanhu kwakusara kupindawo mumba vachiedza dzimba dzese dzemaforeina vachipisa vachitora zvinhu. Hatina vanhu vacho tasarwa nacho, ndinevana savana kana chavani nacho. Izvozvi takawanda tiri kusango nevana, hatina vana boots, hatina vana chataswera taji, hatitaswera nenzara, tiri kutambudzika zvakanyanya. Hatinozori zvinogumirepi, tingomhanya tichienda nemasango, asi taitwa zvakanyanya tiri munhu muMandela kukasheko. Vamwe vacha madota chaivo.
Amai Chakadya vanoti havazivi mazita evanhu kana hama dzevashaika, asi vazvionera nemaziso avo zvichiitika.
Tati taziva kuti ndanani, tangozotiza hatisi kumbatsi kusango izvozvi, hatina kuzoziva kuti vabarovanikwa kuti ndanani uye ndiri kupi. And the bodies, they are still in location. Polisi yange isati yavazovatora vakangoraiswa murodhi pavari pavachira ipapo. Patizvinzvisa kuti vatorwa here, but kuzava kusvika kumatu vanga vasina kutorwa vakangorara murodhi kusikana vatiswa makuseni.
VaAlois Nyamuranga, avo vanogara mumusha weMandela, vati nhasi mangwanani kune zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvapindirwa mumba dzikapiswa pamwe nenhumbi dzavo dzinosanganisira motokari.
Iko zvino pane dzino nguva vari kufambira imba baimba vachitora midziyo vachipisa, mimwe midziyo vachitora vachienda nayo. Asi chiri kunyanya tikashamadza nekuti chiza ndechekuti izvi vari kuzviita pamberi pemapurisa. Mapurisa asvika aripo, asi vari kuita izvi zvekutora midziyo vanhu vachipisa, mapurisa akatarisa zvavo.
VaNyamuranga vaudza Studio 7 kuti zvino hazvina kumira zvakanaka munzvimbo iyi.
Mandela kuri kuitwa mhirizhonga inotyisa zvikuru. Mhirizhonga yakatangisa manheru nguva dza12 o'clock pakati peusiku takarara. Takanzwa vanhu vachiimba, vachiridza ngoma. Tikakwanisa kubuda tichidongorera tichiona vachipaza zvitoro, masaluni vachipisa. Zvakare mukudaro imomo vakapisa vanhu vanokwana kuita vatatu.
VaNyamuranga vati kune vanhu vari kupinda mudzimba vachidzipisa, asi pasina zviri kuitwa nemapurisa.
Pari zvino pane zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvapindirwa mudzimba zvikatorerwa mbatya dzese nemidziyo yese ikapiswa, kusanganisira motokari yapiswa zvekare.
Munzvimbo idzi vanhu vakawanda vasiri zvizvarwa zveSouth Africa vapiwa maawa maviri kuti vadzokere kunyika dzavo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Vatawanda Doyce, avo vanogara muRustenburg, vanoti kunyange hazvo munzvimbo yavanogara muRustenburg muchine runyararo, kune mhuri dzeZimbabwe mbiri dzinogara munzvimbo iyi dzakakuvara dzashanya muguta reJohannesburg neZulu.
Chakatarisa panyaya iri kuitwa muRustenburg so far hatisati taziva kuti ndiani nani mhirizhonga chiri yakatinyarare hayo, asi hatisati taziva kuti ndiani nani vati vakuvara so far, but pane vamwe vanogara muno Northwest vakanga vari kuJobe ngekuti kune maZimbabwe ntu, but hatisati takwanisa kuti ndive mazita avo ndiani nani vanogara kuno muRustenburg. Vana chanoga anogara kuno nzvimbo kumafukeng, vachana anogara mutavani West. So hatisati taziva mazita avo tinzvokuti ndiani nani mazita handiananiani vakakuvara, but so far munyararo uchiriko kune mapurisa ariko ari kundotenderera vachiri vakatichengetedze mhirizhonga. Asi nhasi kune miting yamboitwa kuzomboitwa miting yoti vaongore kuti vachida kutoti vatangiwo side rono nasati vasandanzwa kuti pakamira sei, but tine vamwe vatenge tikumbokonfirma kubva kwavari. Tinemumwe mupurisa ndambobvunza akati aiwa hakuna kuti tiri alert nenoizi, hakuna kwati kwaitika noizi so far.
Zvichakadaro mutungamiriri webato rinopikisa hurumende muSouth Africa reInkatha Freedom Party vaMangosuthu Buthelezi neZulu vakakurudzira kuti paitwe musangano wechimbichimbi neparamende wekuzeya nyaya iyi yemhirizhonga. Mhirizhonga iri kuitika muSouth Africa panguva iyo vatungamiriri venyika dzemuAfrica vari kuita musangano weWorld Economic Forum on Africa kuCape Town muSouth Africa kwakare. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.